mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 6 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inotemera zvirango pana muzvina bhizimisi kuda kwashe tagwirei nemakambani avo. Vamwe vanoshora vaJulius Malema mukukurudzira kwavo kuvharwa kwemuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yeAmerica nezuro yakazivisa kuti yatemera zvirango pana muzvina bhizimisi kuda kwashe tagwirei pamwe chete nekambani yavo yeSecunda Holdings pamusoro pezveuori. Vachinyora paTwitter pavo, muzinda weAmerica muZimbabwe unoti zvirango izvi zvakanangana nevanhu nemakambani anoita zveuori uye vanotyora kodzero dzevanhu kwete vanhuwo zvavo muZimbabwe. Asi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University vanoti zvirango izvi zvinodzvanya vanhuwo zvavo muZimbabwe nokuti makambani aya achavharwa zvichakonzera kuti vashandi varasikirwe nemabasa avo. Pataenda pamhepo, munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasina kupindura mibvunzo yatavatumira.
Izvi zvinoreva kuti vakuda kwashika gurei namakambani avo havachabvumidzwi kukweresa mari kungava kumapato kana masangano kana makambani akasiyana siyana ari kuAmerica nekune dzimwe nyika kuti varambe vachikudza bhizinesi ravo pamwe chete nokuwana mari yakawanda kumabhizinesi avo.
Chinangwa chezvirango izvi ndechei?
Chinangwa chazvinoitirwa nehurumende yeAmerica nedzimwe hurumende ndechokuti vanoziva kuti ivo varidzi vamabhizinesi pachavo vanhu vakatofunda nechekare, saka kana vakavadzanyira saizvozvo zvichazoomera varombo vari tata vaidero vachizowana mabasa kumakambani akaita saiwawo. Kana vakaomerwa ruzhinji rweZimbabwe nokuda kwamasankisheni iwawo vopandukira hurumende, ndo chinangwa chinoitirwa masankisheni ichocho. Vanotonatoziva kuti ava vana vatagurei ava havazomboshayi hope nokuti vari pamasankisheni kana kushayiwa chikafu nokuti vari pamasankisheni, vanhu vanotova nemari dzavo, asi kuti zvichadzasa bhizinesi ravo. Vadzasa bhizinesi ravo zvoshayisa vanhu mabasa kana kushayisa vanhu peturo. Kana vava vari mubhizinesi ramapeturo ivavo, vanhu vobva votsamwa chaizvo, voshora hurumende, vokudubura hurumende, asi zvinhu zvakaitwa kunyika dzakasiyana siyana pasi rino.
Kutemera mabhizimisi kana kuti vanhu zvirango kunoshanda here sokuziva kwenyu?
Kwatiri isu vakadzidza nezvamasanctions nezveinternational studies takanyatsokufokasa chaizvo nedunhu reAfrica, African studies, tinonyatsokuona kuti zvinhu zvakaitwa nehurumende yeAmerica kwamakore akawanda kunyika dzakawanda dziri pasi rino rese hazvina kunge zvambonyanyo kubetsera zvakanyanya chaizvo chaizvo. Inongova nzira yenyika yeAmerica yekutsvagirana mabasa unoku, nokuti vanoshanda kumapati iwawo amasankisheni iwayo kana vakasadero vanoshayiwa mabasa.
US Embassy muHarare yataura zvakasimba ichiti zvirango izvi hazvina kuiswa pavanhu veZimbabwe asi pavanhu vamataura vanoita savafumi ava yavanoti elite. Zvirango izvi hazvibatiwo vanhu zvavovo here muZimbabwe?
Zvinobata vanhu nokuti ndinoona sekuti tisinganyanyi kujekeswa neembasi yeAmerica kana hurumende yeAmerica ichiita zvirango zvakaita sezvizvi. Ndozvokuti chinonzi hurumende kana kuti chinonziwe vana vatagurei vanoshanda nehurumende, hurumende vanhu. Saka zvirango zveufumi zvavanoitira ingava vanhu vari muhurumende kana kuti vanhu vanoshanda nehurumende sana vachagurei zvine zvitoitirwa vanhu ndo vanonyanya kubenefita mumabasa namabasa anokreatiwa anofomiwa navanhu ivavava. Saka kuzvitarisisa pasi pasi kana zozvidziga nezvokuti aiwa hurumende yeamerica ngaibudirana pachena kuti kana yaisa masanctions akaita saiwa yayo akanangana nokuhurumende kunonzi kuita maviolation amahuman rights inenge ichitotsunya vanhu nechekare nokuti vanhu ndo vari kugadzirwa mabasa kana vatagure ava hurumende zvekare vanhu pasina vanhu hapana hurumende. Saka ngaingobuda pachena itauro kuti awa masanctions nyange ari targeted zvavo kunana vatagurei asi pasi pavo anonyanya kudzvanya ruzhinji rwezimbabwe kutanga kubvira kugore rana 2002 totosvika kuma 20 years makore makumi maviri achingovapo zvinangwa zvavo chaizvo zvavanoda kuti zviitike hapana chati chaitika.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University kuOhio vari parunhare kuOhio kwakare neStudio 7. Vanoongorora zvematongero enyika uye vari mukuru wesangano rinorwira budiriro yenharaunda Fast Forward Community Development Center vaAkson Potera vanoti havawirirane nekurudziro yemutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema yekuti muzinda weZimbabwe ubviswe muSouth Africa kusvika hurumende yavaEmerson Mnangagwa yave kuremekedza kodzero dzevanhu. VaMalema vakabudisa kurudziro yavo padandemutande reTwitter vachiti kukundikana kwekubviswa kwemuzinda weZimbabwe munyika iyi kuchaita kuti vakuru muhurumende vatadze kupinda mumisangano ichaitirwa muSouth Africa. Vapotera vanoti sechizvarwa cheZimbabwe havaoni zvazvinobatsira sezvo muzinda uripo kubatsira vana veZimbabwe kwete munguva ino chete inonzi iri kuchorwa kodzero dzevanhu muZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini sechizvarwa cheZimbabwe handivoni zvine zvatinotipa kana kutibatsira zvokuvharwa kwemuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Nokuda kwokuti tingatitange tatarisa munhu anoti muzinda uyu uvharwe, kana akanga achida, ndiri kureva Julius Malema, kana akanga achida kuti muzinda uyu uvharwe, angadai akaita kuti muzinda uyu uvharwe panguva yose yapfuura. Maproblems aari kutaura haana kutanga iko zvino. Maproblems ari serious akati wandei atinotizvo tikatarisa nyaya pamwe dzokunetsana kwemapurisa nevanhu, kunetsana kwemasoja nepovhu nezvimwe zvakadai dai. Haisiyo nyaya yaanoti muzinda weZimbabwe uvhariwe.
Saka nyaya yemunofunga kuti yaita kuti vaMalema vati muzinda weZimbabwe ubve muSouth Africa inyaya yei?
Julius, nyaya yake yamunetsa ndiyokuti apa paakunzi hurumende yeZimbabwe ichitungamirwa navaMnangagwa yava kuti izvo vava kuda kubhadhara varungu mapurazi aya akatorwa muna 2000. Zvino ndo nyaya yaMalema, haisi nyaya yezvimwe zvose izvo kuti tingati takazvitarisa sevana veZimbabwe toti haano Malema pane zvakanaka zvaauya nazvo. Aiwa, nyaya yake ndiye mapurazi zvaagaravo achidavo kuSouth Africa. Saka zviri kwaari kuti ungazvifunga, asi handivoni zvichiita kuti muzinda weZimbabwe uvharwe nokuda kwenyaya yamapurazi yaanotsigiravo kunyika kwake.
Zvikonzero zvipi zvamungati imi muzinda uyu haufani kuvharwa nokuti uri kubatsira vana veZimbabwe?
Chekutanga chikurusa pazvikonzero zvinoita kuti tione kuti muzinda wekuZimbabwe kana kuti muzinda weZimbabwe haufaniri kuvharwa muSouth Africa. Chokutanga, tiri mubishi nedambudziko guru reCovid-19. Saka mukada kutarisa process yokuzogadzirisa kuti mapepa awanikwe kuti munhu aendeswe kumusha apa muzinda usingashandi, ndoona sokuti ndezvimwe zvinhu zvinoita kuti no, muzinda haufanirwi kuvharwa. Ende pamusoro pezvo, muzinda weZimbabwe haugoni kuvharwa muSouth Africa because pane zvakawanda zvichemo zvinofanira kunge vana veZimbabwe vachienda vachinobatsirwa nemuzinda weZimbabwe. Ofisi iyoyo haisi yokubatsira vanhu veSouth Africa kana kuti pane zvainorwadzisa kuvanhu veSouth Africa. Pane zvakawanda zvokuti izvo ndoona kuti vamalima havana kuzvifunga zvakanaka. Because kana vakafunga nezhira yakaita seiyoyo, kana Zimbabwe ikaresponda yatinoti tit for tat, vakati isuper border pabate bridge border post tovhara, zvinhu zveSouth Africa hazvichapfuuri kuenda kune dzimwe nyika. Ndinoona sekuti pachaita dambudziko, pakaita decision yepolitics asi isina zvinoitsigira panyaya dzesocial and economic benefits. Saka ipapo apo ndoona sekuti pakati kanganisikei zvokuti vamalima handivoni vachigona kubudirira. Kana SADC handifunge kuti ingavatsigira, kana iyo African Union haingavatsigiri.
Avo vange vari mukuru wesangano rinorwira budiriro yenharaunda reFast Forward Community Development Center vaAkson Potera vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. National Convergence Platform, mubatanidzwa unonza pamwe chete makereke, madzishe, masangano akazvimirira nevechidiki, wakaita musangano wakakosha zvikuru wokuedza kuwana nzira yekugadzirisa kusagadzikana kwakaita munyika munyaya dzezveupfumi nematongero enyika. Mukuzeya nezvemusangano uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, mumwe wevange vachikokera musangano uyu.
Idhokumenti rinotaura pamusoro penyaya yekuti kana tikaunganidza nhamo dzenyika semaonero atinoita nemasolutions nemaonero atinoita zvakamira sei. Inyaya inobva kunhaurirano dzanga dzichitika mwedzi yapfuura kuNational Convergence Platform. Saka yazoparugwa ndiyo nyaya yatanga taunganira pamusangano weZoom wataita.
Saka inyaya dzipi dzamatenderana kuti dzinoda kugadziriswa apa?
Chekutanga Zulu ndechekuti nyaya dzinonetsa nyika yedu dzinozikamwa, but hadzizikamwi nenyaya yekuti hatisati tadziisa pamwe chete pekuti tinoti iyi ndiyo singwisingwi yevana vemuZimbabwe yavachamanya nayo vari pamwe chete. Zvabuda munhaurirano idzi ndezvekuti tikasvina nyaya dzose dzatinadzo dzinokwana kuita nyaya shanu dzinotsvaka kuti vana vemuZimbabwe vaunganire padziri vagowana nzira yokuti vangadzigadzirisa sei.
Saka ndedzipi nyaya dzacho idzi mungadorongodza here, Reverend Mutata?
Yekutanga inyaya yekuti tinofanira kupedza dambudziko yatingati humanitarian crisis kana kuti emergency situation yatinozviwana tiri mairi, nenyaya yekuti hapana zvekudya zvakaringana, vanhu vazhinji vari mukati menhamo dzanyanya kuwedzegwa neCovid, zvipatara hazvisi kushanda, zvikoro hazvisi kushanda, masocial services akasiyana siyana haasi kushanda.
Ko imwe yacho ndeipapa?
Nyaya yechipiri ndeyekuti tinofanira kuti tigadzirise nyaya yeupfumi hwenyika nenzira yakasiyana. Iye zvino upfumi hwenyika hwakagadzigwa magadzirwo ahwanga hwakaita panguva yechidzvanyiriri chemaRhodesians, chekuti hwanga huri upfumi hunongowanikwa navanhu vashomanana vanenge vari kumusoro. Boka iri riri kutaura iro kuti chatinonida kuita kuchinja structure kana kuti mamiriro eekonomi yedu kuti ive ekonomi inoinkluda munhu wese. Inotiyo kana tikagadzisa nyaya iyi tichaita kuti nyaya yokuvimbana mukati menyika ikwirire.
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. tatarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimlive.com ine nyaya inoti mushure mekuona kushorwa kwavo kuchiramba kuchiwanda vaEmerson Mnangagwa varonga mitemo mitsva inosungira mapato anopikisa nevanhu vanoshora zviri kuitika muZimbabwe kuti vasungwe izvo zvinonzi zvakatambirwa nemakurukota ehurumende yavo. Zimlive.com yekare ine nyaya pamusoro pavakuda kwashaita Gwirei nekambani yavo yeSekunda Holdings vatemerwa zvirango neAmerica vachipomerwa mhosva yezveuori nekutsigira hurumende inotyora kodzero dzevanhu. MuHerald mune nyaya yevashandi 26 vemumuzinda weZANUPF vakabatwa necoronavirus. MuDaily News vaEmerson Mnangagwa vanopa yambiro kumapata anopikisa vachiti vachapedzerana navo pasina zvokunzwirana tsitsi, vachitizve vamwe vatsigiri vavo vanhu vanopfurikidza mwero kana kuti materorists. Newsday rinoti vana mukoti 20 vepamapisa District Hospital mudunhu reMatabeleland South vakabatwa nechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Halo makadi vateereri vese veStudio 7. Hai, ndinokumbirawo zvangu nhauya vamunangarwa ava vari kushungurudza vanhu navasoja avo. Please vamunangarwa, totokumbirawo tiri pasi petsoka dzenyu. Emarura wevanhu dzidzi vedwe, vanhu zvatinotambura, hama dzedu dziri kutambudzika munyika. Woti kuurawa necovid, woti kuurawa nenzara futi. Haashuwawo paMr. President, haye mamboita kumboonavo shuwawo. Mambosiyanawo navanhu avo kana nhengo dzeMDC vanokupikisai. Kumwa muri kupikiswa muri vanhu vakaita sei, chamuri kutya chii? Na ndamboona hurumende yakadai. Hurumende vani inotya vanhu? Hedu mumwoyo paPretoria.
Uyanga akitaura zvokuti isusu takagara zvakanaka, tinongotonga chero zvakanyadaro. Uyo murwere uyu, murwere musamuteedzera, hazvina ndaa. Vane dendawo ravo rokurwara, vanonga vachitumwa neZANUPF kuti vataure izvozvo. Ungataura kuti ungararama vachiita zvegurudhe uchichere makomba uchishandiswa neZANUPF. Zvinei nekusumudzira nyika? Havana vazive kuti isi takashanda mumaindastiri muZimbabwe ichiri Zimbabwe, tisati tatiza kuuya kuno kuSouth Africa, tichidya makota chicken, nyika yakanaka. Zvaari kutaura izvi kusure kudondo izvi echishiya kana chekupfeka, hazvi zvaanotaura. Vana vakakura zuva
paStudio 7 magadi iko indinoitwa maipi ndiri kuno kupochistrom South Africa. Ndoda kutaura pamusoro pababa vati vari kugwanda vari kutaura kuti kwai mungatidiko tichangotonga muchingo chema. Imi baba inika, ndimi vanhu vanotumwa neZANUPF kuponda vanhu. Imi baba imi mune mwoyo wakaipa stereki. Mashoko enyu haasi mashoko ekuvaka, haasi mashoko ekunzwira mhuri yeZimbabwe tsitsi. Notori nemashoko akatoshata zvisingatombobviri. Imi baba imi mune utsinye husingatomboiti mataura kutaura izvo. Ndoda kupindura imi baba imi mune utsinye husingaiti neutsinye. Imi baba imi vari kugwanda imi muchingotonga muchingotonga chii mhuri yeZimbabwe ichichema? Mune utsinye.
Mazwera seiko vashamarari vepaStudio 7. Zvakaitika musi wa31 taiti tichaona shanduko, asi shanduko hapana chatakaona. Mapurisa nemasoja taifungidza kuti mapurisa enyika, asi bhati mapurisa ehurumende chaiwo yebeya nemapurisa emusangano waED chaiwo chaiwo. Mapurisa nemasoja taiti mapurisa enyika nemasoja enyika, asi aiwa mapurisa eZANUPF chaiwo. Varwere vakaita vanhu musi wa31, kushungurudza kwavakaita vanhu musi wa30 hazvina kufadza vanhu veZimbabwe. Taiti tichaona shanduko, asi zvakaramba shanduko yacho yakaramba kubuda. Sezvo kuti aiwa hatirambei takatsika, chete tinosvika kwatinosvika. Zvinopera chete huri wanyanya muZimbabwe. Tenda hangu.
Maswera se vashamarari veStudio 7, ndinotenda hama dzangu nechirongwa chamudai kutipa cheStudio 7 chiti tatambudzika nemuZimbabwe, tishava zvokuita kuti tesiku dei baba vedu vamboitawo mazano vamboitawo mwe plani vakapa zvake mukomana mudiki akambotonga kuti mboona tatambudzika tatizira South Africa votizano yekutsvaga chokuraramisa mhuri mabasa hakuna kuZimbabwe mamari akuna mapepa gavhumendi yacho inoudzvinyiriri inorova vanhu tatambudzika madzangu muZimbabwe taishayiwa kuti Zimbabwe tinana chiti chii haade vambotionavo nemwari akapindira akakapindirawo shuwa akatadza kuti mudhara amboona wavhurikewo njere ngati mudhara njere dzake haa ndotaura zvangu South Africa zvangu South Africa zvangu panonzi kuvat report ndini zvangu Laksoni.
Makadiko pastudio 7 tonkwazisai mose vanotimirira pachirongwa chestudio 7 ndadzokaze ndiripo ndiri kuBotswana Gloria Musengi chiisa chaizvo chichemo kuti dai nyika yedu inganakawo kana vanhu vesadhak vangapindirawo ZANUPF haichina chaichagona kuita dai zvimwe varegawo vasiyirawo vamwe nekuti nyaya iyi yotogwadza chero ani nani zvake takatarira vanhu vezanu vedu wee zvimwe ndezvimwewo shuwa mwari hake ngaapindire.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirwere checoronavirus muAmerica chiri kuramba chichibata vazhinji mune mamwe matunhu kunyange hazvo mamwe matunhu mashoma ave kuratidza kudzikira kwevari kutapurirwa chirwere ichi. Tichienda pamhepo, America yange iine vanhu vanoita 4,800,000 vane chirwere ichi, vafa vachiita zviuruzana nemakumi mashanu nezvinomwe nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu 157,930. Tabvunza Dr. Frank Guni kuti vatiudze mamiriro akaita kutapuriranwa kwecoronavirus muAmerica pari zvino.
Kutapuriranwa kweutachiona hweCOVID-19 muno muAmerica kuri kuramba kuchienda mberi, kuri kutoita chimbwamupengo chaiko, kuri kuramba kuchikwira kuita chamuramba mhuru chaicho, nekuti hatina yatingati national strategy kana kuti waro hwekurwisa kudzikisa kwekutapuriranwa kweutachiona uhu hwakavandudzwa nehurumende yese yenyika yese. Izvi zviri kukonzera kuti utachiona hurambe huchiparara. Pari zvino muno muAmerica vanhu vati vaongororwa vakaonekwa kuti vakaongororwa vanosvika ivo 52.9 million, ndovanhu vatovatestwa. Pakuongororwa ikoko vati vaongororwa ivava vakuzikanwa kuti vane utachiona kubva 5.1 million. Vari kuzikanwa kuti vakatakura utachiona ukuwo vati vafa vakupfuura 157,000 Americans.
Nyaya yekuzururwa kwezvikoro iri kutambirwa sei munyika
pari zvino? Hurumende iri kuda kuti zvikoro zvizarurwe, zvikoro zvinonetsa kuti zvizarurwe pari zvino, nekuti kunyangwe tichiziya kuti vana vechidiki havashoma vari kufa nechirwere ichi, vanobatwa nacho, asi vazhinji vavo vari kungorarama pasina kutambirirwa kwavanenge vaita. Saka dambudziko guru nderekuti vana vechidiki ava vakabatira tikavhura zvikoro, vakaenda kuzvikoro vakanobatira utachiona, vachadzoka neutachiona kudzimba kwavo. Kunogona kunge kune vanhu vari vulnerable, vana mbuya, vana sekuru, kana ivo vabereki vavo chaivo, vanogona kuzotapura utachiona kubva kuvana vechikoro ava. Kana vahubata utachiona avo, vanogona kuenda nawo kumba, vanogona kuti ivo vari kumba vozobvaonawo kumba, uchienda kumabasa, uchienda kune vamwe vanhu vakasiyana siyana, zvokonzera kuti tive nenjodzi huru kwazvo muno muAmerica. Nerimwe divi tikatarisawo, hurumende iri kuti aiwa kakuti vabereki vadzoke kumabasa, vakwanise kuti vadzoke kumabasa kana vana vari kumba, vari kudzimba, nekuti vana ava vanenge vachida vanhu vanovachengeta, vanenge vachida vanhu vanovatarisa. Saka tingati nyaya yezvikoro iyi yaisa vabereki nehurumende parumanda nzombe, nekuti rimwe divi tiri kuda kuti upfumi hwenyika husimudzire. Kuti husimudzike, vabereki vanofanira kuenda kumabasa, asi havangaende kumabasa vachisiya vana vari vega kudzimba.
Hurumende yapindura mabatiro airi kuita mukurwisana nechirwere ichi here?
Hurumende yedu yese kana kuti federal government haisati nyatsokupindura mabatiro airi kuita nyaya yechirwere ichi. Iri kubata nyaya iyi zvisina tsarukano, nekuti zvinoda gwara. Wongu tinoziva kuti muno muAmerica mune hurumende dzematunhu dzakazvimiririra, dzine mitemo yadzo, dzinorana zvinhu zvazvo zvakasiyana. Asi iyi idambudziko rechimbi chimbi, kana kuti yatinoti national emergency. In this case it's an international emergency. Saka paakudiwa kuti hurumende yenyika yese iise gwara rekuti kwatiri kuenda neuku, gwara ratinofanira kufamba naro ndeiri.
Ko nyaya yekutsvagwa kwemishonga yasvika papi?
Nyaya yemavhaccine kana kuti yenhomba iri kuenda mberi chaizvo. Tine nhomba dzati wandei dziri kutestwa, dzimwe dzavambiri dzavamu third phase clinical trial, yemoderna neimwe yepfizer. Tinotarisira kuti within 6 months or so tinofanira kunge tava nemaresults anotiratidza kuti tiri kuenda kupi. Data iro richatibatsira kuti nhomba idzi dzinosenza zvakanaka here, dziri safe here, uye dzinotidziirira kuchirwere ichi, kana kuti dzinotibatsira kurwisa utachiona hwecovid-19 here.
Avo vange vari Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Chakabu Jonas Tole. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. America inotemera zvirango pana muzvinabhizimisi kuda kwashatakwirei nemakambani avo. Vamwe vanoshora vaJulius Malema vokuSouth Africa mukukurudzira kwavo kuvharwa kwemuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.